Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosakana zvakare manero anhasi Uru mtuwe mugovera kurume 19, 2022. Makateerera ku Studio 7. Nepinyure enya zirigi itika muZimbabwe zamuno piwa ni Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanza kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoudza musangano wavo kwaMutare kuti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Nasi vayambirawo vemasangano akazvimirira oga kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU PF vavhiringidza musangano waro waranga raronga kuita nhasi masikati pachemhanza mumusha weTafara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo, ndiyo iri kudyara kupokana uye ndiyo iri kudyara mhirizhonga uye ndiyo iri kudyarawo kusavirirana kwenyika yose. Vachitaura kuvatsigiri vavo munhandare yeSakubva kwaMutare nhasi masikati pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo dzavo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections dziri kuno mugovera unouya. Vachamisa vashoropodzawo kushungurudzwa kwavati kwakaitwa nhengo yebato ravo vaGodfrey Karembera vanozivikanwa samadzibaba veshanduko ava vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Mutungamiri webato rinopikisa iri vatiwo vakashushikana zvikuru kuti nepenyuro yeZBC nemamwe mapuka ehurumende vakawana simba rekutaura manyepo vachiti chakakonzera mukuurayana kwemarudzi kuRwanda zvakabva mumashoko aiburiswa nemapoka ehurumende. Vachamisa vayambirawo nhepfenyuro yeZBC kuti ichenjerere kukanganisa nyika ichiunza gakava neruvengo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZBC kana werehurumende panyaya iyi. Vachamisa vari kutarisirwa kunge vari kumasvingo mangwana mushure mekunge musangano wavo wabvumidzwa nedare repamusoro kuti unge uchienderera mberi uyo wakanga wamborambidzwa nemapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe mafambiro aiita musangano uyu.
Musangano wekwaMutare kuSakubva wafamba mushe stadium yanga yakazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabyelection nekuti tointroducisa yelo kuvanhu vekumasikaleg. Saka tinotenda kwazvo vagari vemuMutare nekumira nenyaya yesanduko nekuti dzidzo hainagurahurali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vakapfigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodraivha nekushepa nekukoordinatwa nemacitizen. Tirikutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shure kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehighcourt yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatira kuunza marore emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti akatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakurewa but tinoda mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti ekumiswa kwepagri transport inoitatu vanhu vafambe netsoka asi hachisii chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu nezano vasina kubhadhara. So tiri kusvika vaiaobusiness takura vanhu vachivaendesa kubva kutaune kuzokera mumacommunities chemagari vanogara
tichitarisa musangano wenyu wamurikuita mangwana kumasvingo zvii zvikuru zvamungatarisira
kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen uye titaure nyaya yebyelection riri kuuya ratakatarisana naro nekuti tiri kutarisa masvingo sezvo iri predominantly rural kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti taita sei masitai kuti tihwine
totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika zvii zvamunotarisira sebato
tikutarisira kuti vanhu vachabuda kunovhota makandidate atinawo akabva mumacommunities makanzilas nemamp ecitizens coalition tikutarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatikuita kufoma government idzva tinotanga nekudeploya vanhu vedu kuti vaende kuparamendi tichigadzirira
vachamisa vatiwo nenyaya yekusungwa kwavamadzibaba veshanduko vagodfrey karembera
vachasa vataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence nanupe tinofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka vashati munyika munoita urunyararo hatitarisiri kuti zanupe yokoni vachiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mauniform emapurisa vachirova maactivist nekuti maelections anoinvita competition
avanga vari mutevedzeri wemutauriri webato recitizens coalitions for change vaostalos gift siziva vari parunhare kwamutare nestudio 7 mutungamiri wezanup f vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vayambira vemasangano akazvimirira kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika vachitaura vari kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mugovera unouya waitirwa kusiyabuwa kubhinga kumatevereland not vamunangagwa vati hurumende yavo haizotye kudzinga munyika masangano anenge apinda mune zvematongerwo enyika vachiti nekune rumwe rutivi masangano aya haana masimba ekudzinga bato rezanup f vamunangagwa vapembedzawo zvirongwa zvebudiriro zviri kuitwa nehurumende yavo mudunhu rematevereland not vakati mari inosvika $3.2 billion yemunyika yakapiwa kuti kuva kwezvikoro makirinika madhibhi nechikoro chemabasa emaoko epamusoro vakumbirawo ruregerero kuti kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980 vatungamiri havana kuwana nguva yekushanyira dunhu rebhinga kuti tizwe zvizhinji tabata mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi avo vanga vari kubhinga
donzoraunza vamunangagwa kuno kune musangano wezanup f neutungamiri nemakurukota ehurumende wose ndewekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokubhinga vanga vachiti ivo hatina kumubvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri wenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika pari zvino asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungana saka ndosevamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zvurugumi nezvishanu kuve vakuti 15,000 vana vachiuya kuno vakuru navadoko masabhuku machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvisusimo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yavo yanga ichitaririra asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yebhinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari vebhinga vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti ha takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu ose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswa zvisinei nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind
vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira bhinga nekuti nyika yatari zvakasa nesarudzo zvi zvamunga taura
nyaya dzekudini dzakasa nesarudzo zvekare kwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete vasakumbira rekerero vafambira nyaya yakano yemusangano wezanupf nevana vari kongo ndochekutanga chechipiri vafambira nyaya dzebudiriro nova pane zvinhu zvandataura kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga ikonektane nemamwe matunhu ari muno munyika inoi munyaya dzebudiriro munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo chechina vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuno vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove and vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boat zvinova zvikepe zvokuredzesa asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kufungira vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adhonetwa kune vechidiki namadzimai nemazimambo kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste bhizinesi ravo iroro saka zvose izvi hazviperi musuro wa26 March zvicharamba zviripo saka zvinei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vaende kuti vavhotere musangano tiite hokero yekudzosa vanhu kumusangano wezanupf kwaivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanounzira kuvanhu
ava vanga vari mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunare kubhinga nestudio 7 rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reunited zimbabwe alliance rinoti vechidiki vezanupf vavhiringidza musangano waro waranga rakaronga kuita nhasi masikati munhandare yechemhanza mumusha wetafara muharare asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi varamba kuti nhengo dzavo dzine chekuita nechiitiko ichi vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya kuti tinzwe zvizhinji tabata sachigaro vevechidiki muunited zimbabwe alliance vashingirai mikael chabata kuti tinzwe zvatora nzvimbo
taita dambudziko nevakomana mayuti ezanupf isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance zvese mapepa edu anga aripo mapepa emutemo ese zvese zvazvikumbirwa nemutemo takaita adietu saka tasvika paground mach taona vakomana vezanupf mayuti ezanupf emutafara achitamba bhora mugraund vatatirata achida kuti tiite musangano wedu yanga iri meeting with the candidate meeting yagarikai mulambo ari kukondesa gwarari isi akamirira bato united zimbabwe alliance so patasvika tikada kuzama kuaengeja tichiti isusu ko muri kungotamba bhora sei mugrounds umu itakabhuka tikabhadhara kukanzo tikabhadza marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo igraund redu rezanupf tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka imi bvai panapo tinoita violence kumuri tinorwisana neni tokutema iri matombo taka titori redu kurwisana neni kana mukangeita musangano uyoyo
maziviso amapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uye kukanganisirwa musangano wenyu
tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuyaudzika vanhu ava nokuti kudzeground saka imini kanzuro imbofanira kuchiudza yaudzika vanhu kanzuro ikayaudzika vanhu then isusu tozohambe tatoesa nepaipao vaendera mberi vakati iwo isu hatikwanisi kutiye tichizo tizoda kuzosecure ground risiri redu kaitabva taramba tichida kuendera mberi musangano wedu mathreti tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika chii tosati tichimuuraya vakutoasati tochirwa newe tokurova zvakasimba sereke hatidi vanhu vanoenda pamusangano uyoyo pagraund redu
saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko iroro
isu taramba tichida mberi nemusangano wedu havana kumira kutamba bhora vari kutamba bhora isu tabva taenda pasaizi pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba
saka vekanzuro mavazivisa here kuti ndo zviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari
vekanzuro tavazivisa saka vati wecome back to you havasati vauya kwetiri isu tangoti hatingamiriri kuitira musangano kuti hatiregai tirambe tichida kumberi
maziva sei kuti vanhu vezanupf nokuti vanhu vemuri kwishen vanogona kungoenda panhandari vanotamba nhabvu
vatotaura kuti vezanupf musangano wezanupf
ava vanga vari sachigaro webato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo reunited zimbabwe alliance vashingirai mikael chabata vari parunhare kutafara muharare Bazi rezo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri nevatatu. Vamwe vanhu vanokwana kuita mazana matatu nevatanhatu vakawanikwawo vaine COVID-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 kubva zvayatanga munyika pazviuru mazana maviri zvine makumi mana nezvina nemazana matatu ane gumi nevasere. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakawanikwa vari muzvikoro. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nezverufu rwekutanga rune chekuita neCovid-19 mukati menguva inodarika gore. Rufu mbiri dzakaitika mudunhu reJilin riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. China iri kurwisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus. Vakuru vakuru vemauto muRussia nhasi vati Russia yakanda zvombo zvemuchadenga zvisingaoneki zvehypersonic missiles kekutanga muUkraine vachirova wavati muzinda wepasi wekuchengetera zvombo. Iye zvino tochienda kuna Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kutarisana nemhirizhonga yekuRobertson kuWestern Cape muSouth Africa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Pari zvinezvi vanenge vambonyarara vanhu vadzokera dzokera mudzimba vati vakatora tora zvinhu zvevanhu zvotsika chikafu zvese zvaiva mumba unongowana mumba muri down.
Imi semadzimai manga muri kuita sei panga pari kuitika chiitiko ichi?
Paiitika izvi isusu taingodova kurodhi tichingotevera kune kuchienda varume ikoko ivo vaiva mugomo isusu taiva muzasi.
Semadzimai mabasa api amuri kubata ikoko?
Kunoko taingoenda kumapurazi ikoko kumagrapes ndokwataingoenda.
Muri kuita mabasa ekuitei kumagrapes uku?
Nenge muchimacheka magrapes acho. Sizini yakatanga muna November. Zvinezvi sizini yapera.
Ibasa ramakatotanga kudzidza masvika ikoko here kana zvakafamba sei?
Inini ndakatotanga kudzidza ndasvika kuno because ndakasingarizivi yanga itoriwo first time yavo.
Kwamuri uku mune mhuri yenyu here uyezve zviri kuendeka here?
Mhuri iri kumusha but munhu ngezvinezvo wakutongogara uchingotya sezvinhu zvakangokaruka zvaitika.
Zvakatanga sei?
Zvakaitika ndezvekuti masuti mamwe anga asingaendi kubasa. MaZimbabweans akawanda ndo ari kuenda kubasa. Saka kwakanzi kune strike ari makuseni kanzi kune strike yeshe yemasutu. MaZimbabweans akatomuka akatoenda kumustopu kunokwira rori. Masutu ndopa akatanga kumhanya MaZimbabweans. MaZimbabweans akatanga achitombotiza but vakazoita chisungu chekuti ngatichidzoserai vanhu ava. Saka MaZimba akatombokwira mugomo vakateverwa nemasutu vachiburiswa mugomo muya ndobva vaenda pasi. MaZimbabweans anga akugarawo kuzasi achirova chemasutu kuzasi. Masuti ndokukwira mugomo. Sapa vakakwira mugomo ndopa vakatanga kutevera vakadzi momo vachirepa vachirukova vanhu vese ndobva vadzika kuzasi. Ndopa vakazotanga kutora zvinhu zvese zvevanhu isusu tiri kuzasi. Inini handizivi kuti ichi chakatorwa bhuzani ndakangotiza ndobva ndaenda kune imwe location. Saka handisani ndadzokerapo ndichadzokera kana zvinhu zvadzikamo.
Pari zvino hamusitori kukumba kwenyu? Muri kupi?
Ndiri kunonzi Dudurance.
Ikoko hakuna mhirizhonga?
Kunoko kwakanyarara.
Muri kunzwa sei pari zvino uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Zvinhu zvinorwadza chaizvo kuzvinhu zvakadai kuti zvitike. So shuwiro yedu handiyanga iriyi kuti vanhu dei tangoshandawo tadzokera kumusha muri nyararo dzanikuitwa. So
apa muri iri kupi
Zimbabwe
mune vana vangani uyezve muri kukwanisa here kuvachengeta
ndine vana 2 ndikumbo miramira
vane makore mangani
umwe wacho ane 3 umwe ane 7
saka pamakanyoresa kuvhota here
ndakamusati
ko panyaya yemapepa yakamira sei ikoko
mapepa emunomu angu inini here kana kuti
enyu semadzimaiwo vakawanda vari munharaunda iwayo akamira sei
vazhinji hatina mapepa
saka muri kufunga kuita sei tichiona kuti South Africa yakati mudzokere kumusha pakupera kwegore
kana pagore rakungonopera ukatidzokera kumusha kwacho
saka matotanga here kuchengeta mari kana kuita zvimwe zvakadaro inochengeteka
vamwe vanenge vaine makadhi inochengeteka vamwe vanenge vasina makadhi vaicherera pasi saka vaitopinda mudzimba vachigukunyora vachitotora mari yacho
nyatsotsanangura ipapo
mhandi muri kuti mari inochengeteka here
kati
vanenge vaine makadhi vanenge vaine makadhi unochengetera mukadzi mako vaya vaya vanenge vasina makadhi unongochiona kuti upe munhu mari mari ine miyero saka unogona kuti mumba maunenge uchigara wongocherera mari yako pasi kana pachikona paunoziva so ivo vakazenge vakuziva kuti mazimbabwenzi vamwe vanochengetera mari mumba vakuteta-teta mumba muva vachitsvaga mari yayo yavane vawana kutotora
saka pane vakatorasirwa nemari dzavo dzakawanda madzimai nevamwe
pari zvino hangu handizivi but ndo kungonzwa kwandakaita
imi remangwana munoona rakamira sei kumadzimai
rinakana kumbojeka dai nyika yanga yamira-mira tadzokera kumusha
zvamukada kuona zvichigadzirisika kumusha semadzimai ndezvipi
kumusha tinodawo mabasa kuti tikwanise kushanda kuti tigare kunyika yedu ozo chatiri kutiza uko nyaya yekuti kunenge kusina mabasa even vacho vakadzidza havasi kuenda kumabasa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu our lives nhasi tichiita hurukuro nemumwe vakarwa hondo yerusununguko vabernard manyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo tichitarisa nezvechirongwa chehurumende chekunyoresa vakarwa hondo kuti vagozokwanisa kunge vachizivikanwa takanzwa svondo rino gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri kashiri vachiti kune vakarwa hondo vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa asi vamwe vanoti izvi zvinongoitwa chete kana nyika yatarisana nesarudzo
kubva kwandakaita vari kureva vana chihwido vana mujibha vakange vari kumacamps kunze kwenyika muzimbabwe nemuzambia vasina kuzenge vakarejistwa vasina kuzenge vakavhetwa kuti ivavo ndo vachanovhetwa manje pamwe chete nemaxvis kuti vachi kuvhetwa kuti varive rusununguko takazvibvawo iyi asi mubvunzo wangu wokutanga ndouyu ko takambenge takamisa chii kusvika tane makore 40 anoraudzirana mariri ndochokutanga chechipiri kuna machembere vacho vaitipitira avo machembere vamwe vacho vakatofa vasina kuvhetwa
saka munoti zvinofanira kugadziriswa sei chii chamungati chaifanira kuitwa
kumawadzi ikoko kukaenda kunoitwa basa guruguru rakafana iroro muchanoona kuti apa paiitipiaizekchaichai dai changa chiri chokwadi chaicho chaicho kuenda kumawadzi uku muchanotorwa kunzi apo paina mbuya ningi vakaita basa rakati pana sekuritii vakaita basa rakati apo paive nachihwido ningi paive namusipa ningi vanhu ivo vakafa ani rikobhu nai zvinoda kuitwa kumawadzi uku vakandemiiri kufunga kwangu kumawadzi uku ngatidzokerei kunotanga patsva kuti vakaenda kuhondo vangani kumawadzi muno vakabatsira kuno kumusha muhondo vangani kune vakaenda kuhondo vakadzoka vangani vakanotsakatika kuhondo vangani zvizivikanwe ichi wadzi inokwanisa kuita akaedzi yayo zvichitoitwa negavhumendi yeyubhajeti izvi zvekuti ngazvive zvichiitwa neministiri igonotora vanhu igonorekodha ipo payapayapa hazvina recognition ndo zvinozongogara zviya zvarisimonzi tichazoti tongoti
tinoona kuti aka hakasike kutanga manyadza kuti danho iri ringe richitorwa rekunyoresa vana muchibva navana chimbwido. Chii chatingati chiri kuitirwa izvi zvose izvi nehurumende?
Iye zvino zvino zvakuti vavi vedu vari kutonga havari mupaupeni chavari kunyanya kumhanyira maningi vanozva kuti sapoti bhesi yakudhirika. Vakuda kuenda kune vanhu vari very desperate, vanhu vakaitwa driven nepoverty, very desperate. Saka vari kufunga kuti vakanoita whip up my emotions avo vanozoka back into the race voya votipa sapoti. Zvangopera izvozvi izvi, zvangopera zvamaelection izvozvi, vanokanganikwa nezvavo. Sezvanga zvichingoitwa makore ose tinoziva kuti tanga toti kana tioenda kumaelection hatirejestei maoo veterans, ngatirejestei vakadai. Kune vanhu vakatopuwa zvimakadhi vakanopuwa zvi, asina nhasi hakuna chakaitwa kwavari. Maelections akanga angopera maelections hakuchina. Tomirira kuti zvimwe 5 years ipapapa mukati memakore iwaya vanenge vachifa, vanhu vanenge vachitofa, vanhu vanenge vachitofa. Saka kuitwa kwazvo chaikokuta kwamubiri vakandimii, ngatidzokerei kumawadhi.
Totarisawo pane vakarwa hondo vakanyoreswa kare, tinonzwa vari kugunun'unawo kuti zvinhu hazvisi kuvafambirawo zvakanaka kunyange vari kuwana mari kana kuti muri kuwana mari yekubatsirika iri kupiwa nehurumende. Munozoona here imi iva vamwe vatsva vari kunyoreswa vachizokwanisa kubatsirwa kana vashoma varipo havachitokundikana kunyatsobatsirwa?
Ipapo ndo pane mutambo, ipapo ndo pane soro yacho. Ona ika inonzi PGL inotorwa nevakafunda iri pa75,000. Inini mari yandinopuwa i15,000 pamwedzi. Chitarisai gepu irori, PGL kana iri pa75 ini ndichiwana muhomwe 15,000. Kune mari yatiri kukupai yecovid kamari kamwe kane kachitanhambwa kuti kubva ipapo. Saka mari yandinozivisa muhomwe dzimwe nguva inofara inosara ya10,000. Saka chinditaurai kuti tinorarama sei apo. Tiri kungoramba takaitwa desperate people kuti munhu aipuwa ndiye ari easy to control. Ndosaka muchiona makomredi vakazoti taakuda kunobvunza profesa Mujuri iwe kuti nhai kumari dzedu dzakapromiswa dzikapureshwa kulangeza dzakazofamba nekupiko? Ndozvamakuona vanhu vaakusungwa, ndozvamakuona vanhu vaakubatsirwa tsvimbo, vanhu vari kukamina nezvigogota zvezvezvi voingwa nembwa, voingwa nezvitsvimbo. Saka kuti ava vakazenge vanyorwawo majava kana vakapromiswa kunzi tichakupai mari, zvino iri kuno kuisiri kutokomplena kuti isu mari yedu haisi kukwana maererano nepigiyoro yandataurai. Kuna maticha, kuna manesi, ivo masoja chaivo vachiri kwacho vari kupractisa vari kukwamina mapurisa vari kuda kuwedzerwa kuRTGS. Mochizoiwanepi mari iyoyo yekuzopa vatuwo 05,000 ava? Ndopa muri kuona kuti aa izvizvi muchenjeri kuti ndoziya zvokunzi garwerisa tasemberera, garwerisa tasemberera kusvika mandonyutswa muchipfunyiswa mumaemotions. Saka the best thing tiri kuda isusu iyai inoti compassionate compassion.
Tinotenda zvikuru vamanyadza. Teererai zvakare muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, our lives, svondo rinouya. Vateereri, musakangana kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvigadziriro dzesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.